Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika hadzisi pakati pana vaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Charamba, asi pakati pevanhu vose veZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti SADC inofanira kuudza vanhu veZimbabwe kana pane zvaichada kuita nenyaya yeZimbabwe, kwete kungonyarara. Amai Roslyn Carter vakashaya nezuro masikati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti nyaya yehurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika haisi pakati pevanhu veruzhinji navaChris Mutsvangwa kana vaGeorge Charamba, asi ihurukuro dzinopinza vanhu vose munyika. Vachipindura mashoko ekuti vaMutsvangwa nevamwe vavo vari kurambidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuita hurukuro nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vanoti nyaya iyi haisi yekuti munhu anoda kana kuti haadi, vachiti hurukuro dzichatora nzvimbo chete.
Pana nhaurirano dzatinoziva dzinofanira kuitwa kunze kwenhaurirano dzinenge dzakaitwa dzichibetsegwa nemusangano mukuru weSADC.
Pari zvino SADC pane zvairi kutaura here? Nokuti tiri kungonzwa nyaya dzakawanda wanda dzichibva nokuvatauriri veZANUPF vanoti havasi kuda kuti paitwe nhaurirano pakati pavaMunangagwa navaChamisa. Zvinoreva kuti SADC
haisi nyaya yekuda kana kusada kwavo. Nyika inoyi haisi muhumwe memunhu. Nyaya yenhaurirano yenyika inofanira kuitika nechikonzero chokuti kune sarudzo dzakaitwa dzakaita makakatano dzisina kufamba zvakanaka. Saka kuti nyika igadzikane, panofanira kuita nhaurirano kuti vanhu vaonesane vagadzisa kuti nyika ifambire zvakanaka. Hazvinei naMutsvangwa kana naGeorge Charamba kana naChinamasa nezvavari kutaura. Vari kungotaurawo vachingovaivawata zvavanoda kutaura neumbimbindoka hwavo usinei nekuti nyika iendere mberi. Nyika inoyi haisi kuzobatwa naChinamasa naGeorge Charamba naChristopher Mutsvangwa kuti iendere mberi. Nyika inoyi ichaenderera mberi. SADC iri kuti vanhu ngavataurirane. SADC nenhumwa dzayo dziri kuya munyika. Pane zvakawanda zviri kuitika munyika. Vana veZimbabwe ngavarambe vakabatirira panhau yekuti nyika inofanira kuti iendere mberi, vasiyane nekuvawata kwana Mutsvangwa nevamwe vacho vari kungotaura zvisinei nekuti nyika izova kuendere mberi.
Mataura kuti SADC ine nhumwa dzayo dziri kuya munyika, pane zvimwe zvamungatiudzawo zvakati wandei kupfuura ipapo?
Handina zvimwe zvandingakuudzai zvinopfuura ipapo kunze kwokungotaura kuti pane urongo hwakakura hutoripo kuti nyika ienderere mberi. Panofanira kuti paite nhaurirano, panofanira kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yesarudzo dzisina kufamba zvakanaka inofanira kuti igadziriswe. Vanhu ngavasateerera Mutsvangwa, vanhu ngavasateerera Charamba, vanhu ngavasateerera Chinamasa. Vanhu vatatu ava nevamwe vavo havanei nekufambisana mumifambiro mberi kwenyika inoyi, ende zvavanotaura hazvinei nenyika inoyi. Havasiriwo vatongi venyika ino. Nyika inoyi haisi muhomwe dzavo.
Totitarisa zvishomanana panyaya yemarecalls apa, yakamira sei vaMukwananzi?
Marecalls ari kuitwa ese haasi pamutemo, hapana kunge akaitwa. Tofunga tataura tichataura, ticharamba tichitaura nyaya iyoyo. Takataura tikaudza nyika kuti chapangu haasi nhengo yemusangano wedu. Hatina chigaro chekuti Secretary General mumusangano wedu. Zvaari kuita achishanda neZANUPF hazvinei neCCC. Zvinofanira kuti zvimiswe zvipere. Izvozvi zvipari kubudiswa $5 million ichienda kunoita sarudzo dzavasingafaniri kuitwa, tinoti maby-elections. Asi hurumende haina bhajeti yekudhila nenyaya yekorera yapedza vanhu munyika. Ingava nyika yakaita sei yakadaro, vangava vatungamiriri vakaita sei, wakamba wachireka zunchakata rachende rwadele saka sirikuti isisu vana wakone wakutonga nyika inoe avasi vaka kona kutonga nyika avana hanya nevanu vanu fara wote vachi miswa wapoenda padivi vana no Zimbabwe baka trisnika nyika yende be
avo vange vari mtauriru webato re triple C vapromise mkwananzi vari parunare ne studio 7 atinao kwanisa kubata vachavangu na vamchangwa asi mapepa nao anoti vamchangwa ne vamwe vavo vanonzi vari kurambidza kuti vamunangagwa vaiti hurukuro na vachamisa Masangano mazhinji akaongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe kusanganisa sangano rakatumwawo neSADC akazivisa kuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka ukuwo nyika dzakaita seBritain neTheEuropean Union dzakashorawo mabatirwo akaitwa sarudzo idzi pakupera kwesvondo sangano remuAmerica reCouncil on Foreign Relations rakashora SADC mukutadza kwayo kupindira nekugadzirisa zviri kuitika muZimbabwe zvikuru zviri kukonzera kuchorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende richiti vakuru veSADC vakatambisa mukana wekupindira munyaya iyi mushure mokuyambirwa nemasangano mazhinji imwe nyanzvi mune zvamatongero enyika Dr. Edima Hembe vanoti SADC inofanirwa kunyinyara nezvo zvairi kuita vachiti sangano iri ranga richifanirwa kuva ratora imwe nhano uye kuzivisa vanhu veZimbabwe kuti rinoda kuitei pamusoro penyaya iyi
Vamwe ndini ndinobvumirana nevava veCouncil on Foreign Relations vekuAmerica vanoti iwo SADC inogona kudero yakatokona kutora mukana weripoti yakanyorwa neSADC Electoral Observer Mission yaiti pane zvimwe zvinhu zvakaitwa pasarudzo zvisingaenderani neConstitution yeZimbabwe zvisingaenderani neElectoral Act yeZimbabwe uye zvisingaenderani nemaguidelines saka zvinoita sekuti SADC inongoti iyo they noted the report kureva kuti noted mushona ndeye kuti vanongoti report takariona asi kungoriona pavakaita havana kuzotaurira vanhu kana ive veZimbabwe vacho kana kuti izvozvi vanoita mapepa nhau kuti vazive kuti kana vachiti noted vanoreva kuti zvozodini saka ndo zvimwe zvindiri kuona zvinoita dzimwe nyika vakaita sanaAmerica nevamwe vava kuti ko SADC panongoti tariona havasina kuzotiudza kuti savachadii nokuona pavaita
saka zviri kuitwa neSADC izvi zvinoonekwa sei Dr. Mahembe vanhu vangafunga kuti SADC inofungei apa
izvozvo zvinoita kuti SADC yadzokera kubashure bhijana nokuti kana dei kuri kuti report ranga richiti sarudzo zvakaitwa nemazvo kuti tazviona zvinoreva kuti zvisi zvakanaka saka kana report richiti zvazvina kuitwa nemazvo SADC ichiti tazviona zvinorevei saka ndoona kuti ipapo ndo panenge pari kutasukusa buda pachena ipapo kuti maonero angu dei kuri kuti SADC ichiti tazviona asi tinoona sekuti zvinogona kugadzirwa sezvizvi zvinoita kuti vanhu vazive kuti chii chichaitika pamberi kunoenda
chii chakatarisirwa nevanhu vemuZimbabwe Dr. Mahembe uye chinganakira Zimbabwe ndechipi apa
chinenge chakangotarisirwa nevanhu vekuZimbabwe zvinhu zviviri kuti SADC inogona kuti tazviona kuti ripoti yedu yeSADC iri kuti election haina kuitwa zvakanaka saka kuti tigadziriswe ngazvidai zvingangonakira Zimbabwe panguva ino maonero angu zvangu ndezvekuti dei kuri kuti SADC yachiti nokuti maelections awa haana kuita zvakanaka and zvagara zvinogara zvinetsvana muZimbabwe pese pese vanoita maelections panoita makakatanwa vahwina vanenge vachizotivo hata kumanyana nezvonitega varuza vachiti chitai zvichingoita zvomakakatanwa nguva nenguva saka ndoda kuti SADC dei vachimboita nguva yekuti ngatimbogara pasi maZimbabweans tione kuti chiri kukunesa ichi kubva ipapo vanogona kuzosvika panguva yekuti vanhu vanowirirana kuti kutadikita kuda hurumende mubatanidzwa here kuda National Transit Authority kana kungoti izvi zvinogona kuramba zvakadaro hazvo asi pachionekwa kuti vari kutonga nevanenge vari mumasimba nevamwe vanopikisa kana kuti maalternative vawane kushanda zvakanaka
Namo iripo ndeyei Dr. Mahembe. Dambudziko guru riripo apa nderei.
Namo iripo ndekuti kukukizana ukupanyanya kuita zvizvite dzikara kuti vamwe vanhu vanhu voshaikwa mudzimba dzavo vamwe vozomuka vakafa zvisinga zvinatsarukano sakukukizana ikoko kuti hakuna zvinonzi now tine legitimate government inoremekedza upenyu hwevanhu, legitimate government inoremekedza kubudirira kwenyika, legitimate government inoti ngatibatane tishande tese. Hakuna zvakadaro. Ndo pane nyaya ipapo kuti makwikwi wavo kuti uramba muchingokukwidzana muchingokukwidzana mozivaka nyika rini. Ndoona kuti sadhake ikagadza vanhu pasi kuti imi muri kupedza nguva muchirwidzana, vakai nyika yedu, garai pasi, shandai mese panokwanisika. Ndoona kuti ndo zvinongwe zvinoda kuti nyika yedu ibudirire.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Eddie Mahembe, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti rinotyira kuti matare edzimhosva ava kutongwa nevamwe vanhu sezvo imwe mitengo yave kuturwa isisingaenderani nezvinotarisirwa kubva mumagwaro emitemo. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti kunyangwe mapurisa haachakwanisa kuita basa ravo akasununguka. VaMandinde vanoti sangano ravo rakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekugarisa vanhu mujeri vasingapihwi mukana wekubisa mari yechibatiso, vachiti munhu wese ane kodzero yekupihwa mukana uyu.
Vahwandise sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum takaburisa chinyorwa chinonzi Trial by Pretrial Incarceration, Detention Without Trial and Delayed Trials in Zimbabwe 2020-2023. Muchinyorwa chedu ichi tinotarisa nezvekutongwa kwevanhu vasati vatongwa vachigara muusungwa kunge vanhu vanenge vatongwa vachitambudzwa vari muusungwa. Tinotarisa zvikuru avo vanhu vanogara muusungwa vasina kutongwa avo vane nyaya dzinoramba dzichingoendeswa kumberi, atinoti madelayed trials, kubva zvakaitika munguva ya 2020 kusvika munguva ya 2023. Muchinyorwa ichochi tinoongorora bumbiro redu remutemo. Bumbiro redu remutemo rinopa munhu 48 hours dzekuti anga anogara ari muusungwa ari kumapurisa. Kuti kana 48 hours dzichinge dzapfuura, munhu iyeye anenge achitarisirwa kuti anga achienda pamberi pedare apo anenge achinokumbira kuti abvise mari yechibatiso, mari yebheo. Mutemo wedu zvakare nokusanangura kwatirikuita muchinyorwa chedu unotaura iwo pachena kuti bheo iraiti ikodzero yemunhu.
Ndepapi panonyimwa munhu bheo, vaMandinde?
Munhu anonyimwa bheo chete kana paine zvikonzero zvinobatika pamutemo kuti munhu anga achinyimwa bheo. Tinotisaka zvitarisa pachirungu ndo anonzi aya, if there are compelling reasons as to why bail should not be granted. Chinyorwa chedu chinotsanangura kuti macompelling reasons ndo anenge akaita sei anozoita kuti munhu ange achinyimwa kubvisa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi chinyorwa chedu chinoenderera mberi zvakare chichitsanangura kushandiswa kuri kuita mutemo iwowo, zvikuru kuranga avo vanopikisa hurumende vanonzi vamapolitical opposition parties. Sezvo tichitatora chinyorwa chedu kubva mugore ra2020 tinotaura nyaya dzinosanganisa zvana Honorable Joana Mamumbe neSai Marova naCecilia Chimbiri, avo vakasungwa mugore irori vakagara muusungwa nenyaya yekuti vanonzi vakanga vanyepa kuti vatapwa. Asi takazoona mushure manje manje dare redzimhosva richitaura kuti aiwa havana kunge vanyepa.
Vamwe vari mugwaro renyu vane nyaya dzamuri kuongorora ndevanani?
Tinotaura zvakare muchinyorwa chedu nyaya yekusungwa kwavahopo urimono muna 2020 navajacob ngaruvhume panguva imwe chete iyoyo. Tinotaona nyaya yekusungwa kwavagodfrey kurauone. tikuona zvakare nyaya yekusungwa muna September 2020 kwavatakudzwa ngazuore avakanga vari Zimbabwe National Students Union. Tinoona tikotaura zvakare nezvinyaya yavo yangason Matete vaPrince Bora ava vakanga vari vana vechikoro vanotongerwa nyaya yekunzi vanenge vakaita kidnapping and participating in public gathering with the intent to promote public violence and the breach of peace. Vanga muchirupi yoka nyaya yakanesa mazuva aya yeimwe service dealer uyo anonzi akanga ari involved mukutapwa kwevanhu. Tinoongorora kusungwa kwavamafumi avo vakagara kwenguva yakareba chose muusungwa kubva muna November 2020 kusvika mumwe nguva muna 2021 vaAlan Moyo, mumwe avo vatinotarisa panguva iyoyo. Asi tinoramba tichienderera mberi tichitarisa over a long period of time kusvika patinosvika muna 2023. Asi tichisvikisa tasvika muna 2023 tinotodarika nemuna 2022 matinoona vanhu vanosanganisa ana Job Sikala avo vadai kugara munhatsi vachirimo muusungwa ihwohwo, ana Honorable Godfrey Stole. Nyaya dzatakaita dzatinoona dzeavo vanenge vachinzi vari kutsigira bato rinopikisa kubva riri MDC kusvika izvozvizvi kwavane iyo inonzi CCC. Tinozozvikombeya zvakare nezvatinoona kune zvinenge zvichiitika kuri kunze vanhu vanenge vasungwa vachinzi ndeve ZANUPF. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachinzi ZANUPF vasungwa kuti havanyanyogarisa muusungwa uku unless kana vai izvo zvavanenge vakaita zvinenge zvichinzi maybe vari kutorangwawo zvavo nemapato. Tinoongorora kusungwa kwevanhu vakaita kungana Henrietta Mushwaya ava vakambonoti garei asi takazoona vachingobuda vachipiwa bheu. Izvo zvichinyorwa chedu chabuda ndichisina kuzoongorora mutongo wavo uyo wavapiwa uyo uri kushamisa vazhinji izvozvi kuti zvafamba sei kuti mutongo ubude wakadaro.
Ava vanga vari vakafanira bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutariri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Muzare Shaines Palacios weku Nicaragua ndiye akatora mukombe wa 2023 Miss Universe Nezuro makwikwi awa aitiwa mugudare San Salvador munyika yeEl Salvador. Asi mukuru weZim Expo USA uye vari murongi weMiss Zimbabwe USA chapter vaAnesu Manjengwa vanoti pane zvinhu zvizhinji zvavanoti hazvina kuitwa zvakanaka pamakwikwi egore rino awa.
Tinofunga kuti Brooke managed to represent Zimbabwe zvakanaka ngemwazvo, asi tinofunga kuti vanhu veMiss Universe vane madiro evanoita kana kuti maitiro evanoita asingafanani nevanhu vezhinji venyika. Munoona kuti nhasi paitwa top 10 panga paine 7 maLatinas and Latina one and longer Latina country. Tinofunga kuti zvimwe tikakwanisa kuita isusu vekuZimbabwe kana kuti vekuAfrica tikawana mukana wekuita yedu miZimbabwe vangafunga sei kana kuti vangaona sei kuti tikakwana kuita 7 out of 10 vanhu vatema vachiwina Miss Universe yacho.
Zvimwe zvamakaona zvisina kukufadzai ndezvipi vaManjengwa?
Maona kuti even some of the questions that were being asked they were very neutral, but at that time panga pasina vanhu vatema vekuAfrica vaikwanisa kupindura mhinduro inofadza vazhinji nekuti vanga vabiswa kare. Saka ivo kuisa kwaisa vanhu vavo 7 out of the top 10 kuti vakone kurepresent top 10 competition, even though vana Brooke vanga vari nyanzvi neshasha nevana Miss Namibia vana vamwe vese vekuAfrica vanga vari mutop 10, vana Miss South Africa nevatema vekuIreland vanga varimo, ndaona senike zvanga zvisina kukodzera kuti vanga vabiswa so early in the competition kuti vakasvika pakushaina pakupera kwecompetition.
Saka va majengwa muri kuti makwiku awa haana kupatwa zvakanaka here uye sei muchifunga izvi?
It is just a warning, a message to us kuti if we do not get a chance yekuendawo pa international stage yekuhostawo makwikwi senge iwaya kuno kwedu kuAfrica, hatingakwanisi kuzoisa vanhu vedu vapamberi kuti tione kuti vanhu vakanaka ngevapi. Munoziva kuti kugara nekugara malatina vanokwanisa kunge ndo vanokuhwina chete chete gore negore, maybe every other year kunohwina mulatina. Saka vari kutigeza pfungwa dzedu kuti tifunge kuti iva vadi vanhu vakanaka pasi rose.
Ava vanga vari mukuru weZim Expo USA uye vari murongi waMiss Zimbabwe USA chapter vaAnesu Manjengwa vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Komiti yeChamber of Mines of Zimbabwe inoti ichanyatsotarisisa makambani emigodhi nechinangwa chokudzikisa uwandu hwetsaona dziri kuitika mumigodhi, ichiti vanhu 106 vakafa mutsaona dzemigodhi mumwedzi mitanhatu pakati pandira naChikunguru gore rino. MuNewsday makare, mameya echikadzi akasarudzwa pasarudzo dzapfuura asi vakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori webato reTripC vasengeso Chavangu vanoti vacharwisa kudzokera pazvinzvimbo zvavo. Mutare, Masvingo neEpworth dzakasarudza vechidzimai kuti vave mameya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Niko vasudo 7 for vawande nevamwe venyu zvikunogurinane chaizvo. Ngatichikumbira vanhu vari Cape Town vaende apo panodzidza mwana waChabangu, vamudzinge abve muno muSouth Africa aende kuZimbabwe kuna baba vake. Vanhu ngavaendeko kune mwana waChabangu. Chabangu uri kurwadzisa chaizvo. Vanhu vari kufa nokuda kwachakwasengezo Chabangu. Sengezo Chabangu hokoyo tiri kuuyako. Tanga nemwana wako ari muno muSouth Africa.
Studio 7, Studio 7, masora sei, masora sei. Ndiruda kutaura pana uyo murume anonzi Farai Marapira. Ngaataure mashoko aanoziya, ngaataure mashoko aanoziya. Rwendo runo ari vhiki rinopisa. Anochiona chete, anochiona chete. Chigunu mudenga, pasi nechibhakera. Pasi nechibhakera. Hande nanero, nero famba nawo, ramba wakadzvanya.
Masura sei pastudio. Naiye anozviti Chabangu. Iye zvine zvaanozviti memba yeCCC. Chiri kumutadzisa kuti ainde kunobata maoko pamamembazi ake ari kufa asi ndiye achiita mariko. Wotobuda wetenda kunze kwenyika. Iwo vari kune kunze kwenyika koko. Aiwa tinoti dzingai Chababangu ikoko. Ngaadzokere munyika yababa vake vamunangagwa muno muZimbabwe. Anogotiza achindepi? Ngaanofanira kunge achigara muno achiona maitikiro azviri kuita. Iye ndiye ari kukonzeresa. Kukonzeresa zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vanoti hanzi ngavaite maby-elections. Munoita maby-elections muchitambisa mari. Zvipatara chaizvo hamuna kana mari. Masoja, mapurisa havana kana mari. Asi kuti mutore mari idzodzo mupe vashandi venyu hamudiki. Asi kutora muchiita mari idzodzo kudzvanyiriri. Maby-elections asina kana nebasa rese. Ariwo ndiva makaita inini ndii makatokonzeresa kuti zviite maby-elections akadaro. Iye hatitarisiri zvakadaro munyika ino yeZimbabwe. Tinonzwa kurwadziwa.
ZANU-PF yagara haibvume kunyange ikatata zvinhu zvakaipa nokuti inenge ichiti yakachenjera, asi iyo ndo inenge ino masoja nemapurisa uye vasori. Saka inoshandisa vasori vaende kukutsa vatungamiri vebato rinofikisa veTripC. Handizivi kuti kutsiurwa kwomunamba muchiti hurumende ngaive ngaiite kunosvike pi vanhu vachiurayiwa sezvo zvakasozvo kuitwa anaita edzamari nasitaurayirwa ava penyu ava
aionarebondo mumandawe
pastudio 7 pastudio 7 mamukasei mamukasei mose vapo yei nai vamunangagwa vamunangagwa please tokumbirawo mubve kani vedu tiwanewo vamwe vanogona kutichinjirawo nyikawo kuno kwatiri kusouth africa nguva dzatiri kutanga basa hadzidzo nguva dzamunotanga imi kuzimbabwe ikoko saka tiri kutambura tihwirewo tsitsi veduwe moita senge musina kubereka sei taimwoyo vanhu vakabereka ini
ndida kumbobvunzawo ndiri mubvunzo inini kundinetsa pavana vezanupiefa vanhu vezanupiefa zvinhu zvose zvose vanongoramba iyezvi pana vasai apa ari kutaura kuti hatizi takauraya nyaya dzose zvose zvino vanongonzi adhapteni vanoramba vachingoti hatizi saka ndivanani vanhu ava gava ndivanani kwoyo vanhu vacho ngavasungeka tione ngavavasungeka kana vasiri ivo ngavachiita kuti hurumende yacho iyoyo yavakakepcha iyo masoja nemapurisa iyo ngavachisunga vanhu vacho because ndovakakepchaka zvose andovandira zve zviri mumaoko mavo saka kuriva nemhondi dzo dziri mumaoko mavo ivo ndiva kutodzituma mhondi dzidziuraye vanhu izvizvo totishamisa isu kuti uri hurumende yerudzii ihurumende yerudzii inotarisa kudivi kuti ava ndivebuda muimba yakati kutsigira bato raunoda haisi mhosva nemunhu ane kodzero yekuti atsigire bato raanoda mapato mangani ari munyika yezimbabwe mapato mangani asivangoti takarasima nesisi why
makadiko pastudio izvo zvinotyisa mutongo uri kupiwa vanhu vaba goridhe neaba dhiziri imi munoona mutongo wachona wakaringana here mutongo wedhiziri negoridhe 12,000 munaba dhiziri 5,000 munaba goridhe kana majaji acho iwayo aiwa hamuchazivi zvamakuita majaji imi munotonga zvakazvisina kunaka imi majaji imi
zviri kuitika munyika medu mu zvinotirwadza zviri kuitika munyika medu mu ko kana makahwina munoponderei vanhu munongoshandisa kamethodhi yenyu yekuhwina iyoyo yamunongoita kayekubira iyo pane kuponda anhu shuwa shuwa mukapondera anhu zvisinangana nebasa rese izvo kuita sekuti unorarama panyika nekusingaperi mwari havadhakwe vanofanira kuzviziva izvozvozvo kuti aiwa mwari vanenge vachiona sezvamunenge muchiita imimi munenge muchitumwa kunoponda anhu muchitumwa kuponda anhu imimi mwari anenge achizviona zvezvinenge zvichiitika izvozvo ndatenda
Studio 7 uri kubvunzirei vamavadza vanenge vakadhagwa unoziva zvinorwadza zvinonyangadza maningi zvaanoita munhu murumoni anotaura kunga ndiye mwari chaiyo chaiyo echinyatsoziva kuti zvaari kutaura izvi ndezvekunyepa munomuisirei papapa rwadze vamavadza ava amuonere kuti havanyari avo zvinhu zvine umbo mapikicha akatorwa akarova ngadzori uyu akaonekwa anozikanwa musaidhi ari pasendirari but vanongoramba hatizvisi munovabvunzireiko paredhio pachio ndenda kungosiyana nawo vanotiri kwadza vatibhowa
sezvo ngo yedu yapera tochasara zvanga zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rinoti hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika hatisi pakati pana vakris mutsvangwa navageorge haramba asi pakati pevanhu vose vezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande nenhau dzesindebele